Chikwata chine mukombe wechibuku Super Cup chengezi Platinum Stars. Chiri kutanga gadziriro yacho nemutambo wakaoma zvikuru Baobab Stadium nesvondo. Apo chiri kubandana nema Green Machine Capes United. Ayo ari kubhebha moto zvinotyisa. Kunyange hazvo madamburo ari pamusha, makepekepe ari kudzirova kumba nekunze zvekuti mutambo uyu uri kutarisirwa kuratidza nhabvu yemhando yepamusoro-soro sezvo ngezi Platinum Stars yacho ichinetsa kurova munhandare yavo yeBaobab iyoyi. Svondo rino chete makepekepe arova Dynamos 1-0 neHwange 1-0 makundano ekatso laga Premier Soccer League. Asi mumwe varairidzi vechikwata ichi Fungai Kwashi anoti chinangwa chavo ndechekutora mukombe wechibuku Super Cup nekuratidza veruzhinji kuti ndivo maCup Kings emuZimbabwe.
And this was maCup Kings. Saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings. So we have to relive those moments again to those teams mumalevels ainozikana kuti timu inosimudza mukombe.
Asi sachigaro wemadamburo vaJeremiah Getiseni havasi kubvumirana naKwashi vachiti ivo ngezvi Platinum Stars yanga yakamirira mutambo uyu negumbo rimwe zvekuti vanonekerwa nekuzvambura makepekepe.
Pamutambo wedu neCapes ndati Capes United tinoirova, takatogadzirira uye tichagadzirira futi chachose. Mutambo uyu wakakosha chaizvo.
Vanotora mukombe uyu vanomirira nyika mumakwikwe CAF Confederation Cup. Asi makepekepe nemadamburo havasi vega vane tarisiro yekuita izvi sezvo FC Platinum iri kudawo mukana uyu apo iri kusangana nechapungu mumandava stadium mangwana. Kugona kunenge kudada ndiyo yakarohwa nengezi Platinum Stars mufainari gore rapera. Asi murairidzi wavo Norman Mapedza anoti mwaka nemwaka une zvawo achiti iye gore rino ringangoveravo.
Mwaka nemwaka une zvawo, kana pakurima chaiko pane rimwe gore rotanhwa nokohwa rimwe gore havakohwi. Saka ndinodaira kuti gore rinotangwa zvakanaka, kune pamwe tichitarisa kuona gohwa rakanaka.
Makundano mamwe chetewo Dynamos iri muRufaro Stadium neBulawayo City nesvondo. Asi vaongorori vemutambo wenhabvu vayambira Dzimbare kuti isafarisise nekuenda kwavakaita pamusoro petafura yekatso laga Premier Soccer League nezuro sezvo kuita izvi kune njodzi neBulawayo City. Mitambo pakati peDynamos neBulawayo City inowanzobuditsa nhabvu inodakadza. Tichitarisa kuti uyu mutambo wemukombe pari kuratidza kuti pachabaka moto unotyisa. Highlanders iri murwendo kuenda kumandava stadium uko iri kufanira kusangana neHarare City. Mutambo uyu waiswa kuzvishavane sezvo muBulawayo musiri kutambirwa nhabvu yezvikwata zvemuno nemhaka yemakundano eWomen's COSAFA Cup ayo ari kupera nesvondo. Mimwe mitambo yechibuku Super Cup yakamira seizvi: Mugovera Black Rhinos vs Triangle Rufaro, Chicken Inn vs Yada Ascot, nesondo Haumine vs Bant Rovers Ascot, ZPC Kariba vs Shabani Nyamunga. Zvakamira zvakadai: chikwata chenhabvu chenyika chevanhukadzi chemamai Warriors chichange chiri muBaba Field Stadium mumutambo wakaoma zvikuru wefainari yekosapa Cup neSouth Africa iyo vanowanzoremerwa nayo. Asi mamai Warriors ari kuratidza kuti ari pamberi mumutambo uyu muchure mekupinda mufainari nekuzvambaradza Kenya 4-0 panguva iyo South Africa yakatatarika nekuita mangange 3-3 neZambia ndokuzokunda nemapenare. Mamighty Warriors anofanira kuripa veruzhinji vanga vachiuya muhwandu hwavo kuzoona mitambo yavo nekutora mukombe uyu vachiteverawo zvakaitwa nemaWarriors ayo akatora mukombe mumwe chetewo muna chikunguru muSouth Africa. Murairidzi wechikwata ichi Steteli Westbanda avaka chikwata chakasimba chevadiki nevakuru zvekuti ari kutarisira kuti Rutendo Makore achakanda zvikare zvimwe zvibodzwa kuwedzera pazvipfumbamwe zvana zvokare achitungamira Mamaiti Warriors mukukunda. Mamaiti Warriors ndo ane mukombe uyu mushure mekurova South Africa murufaro stadium apo makwikwi aya akapedzisira kuitwa muna 2011. So tinoti go Mighty Warriors go. Totarisa makundano English Premier League. Chikwata chiri kutungamira makundano aya cheManchester City chiri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu zvisina kushupikira apo chiri pamusha neCrystal Palace iyo iri kutatarika zvikuru. Manchester City yakainzana pamapoints 12 nevavakidzani vavo veManchester United. Asi Manchester City ingangowedzera utungamiri hwayo sezvo pasina chivimbo kuti maRed Devils anonokunda apo vari kushanya kuSouthampton. Chelsea iyo yakatadza kurova Arsenal pamusha payo sondo rapera iri munzira kuenda kuStoke iyo isingaroveke zvekutamba pamusha payo. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Leicester vs Liverpool, Arsenal vs West Brom, Everton vs Bournemouth, Brighton vs Newcastle, West Ham vs Tottenham, Swansea vs Watford, Burnley vs Huddersfield. Ku Spain, mutambo mukuru uriko ndeuyo pakati peSevilla neAtletico Madrid idzo dzakateverana paurongwa hwemamiriro etakura parizvino pachinano chechipiri nechechitatu. Sevilla ine mapoints 13, mapoints 2 pasi peBarcelona, asi kukundwa kwavo kuEstadio Wanda Metropolitan mangwana kunoita kuti vadarikwe neAtletico iyo ine mapoints 11 chete kubva pamitambo mishanu. Real Madrid iyo yakarohwa neReal Betis 1-0 pakati pesvondo iri munzira kuenda kuAlaves, asi Barcelona iri kutarisirwa kuwedzera mitambo yekukunda kwayo apo iri kushanya kuGirona iyo yakapinda muLa Liga mwaka uno. Barcelona haisati yakundwa mumitambo mishanu yatambwa parizvino uyezve yatora mapoints ese 15. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.